Jerusalema mshawangu.
Andaida kuti usvike panguva uri nhasi mwana wangu. Tairemerwa neupenyu pasina anotitarisa. Neukama waimira nesu asi handina.
Vava kurambidza vana kusvika pana Jesu. Jesu anoteregedzai vana vaite sei? Vauye kwandiri.
Ndoda kutora mukana unoitenda Mwari. Anotibatsira, anotichengeta. Zvakatora community kuti tisvike zuva ranhasi. Mwana ashaya urealized kuti mama vake munhu ari kustruggla zvikuru naupenyu.
Ndakamirawo sehama yake munhu nokuti anga asina hama yanga iri pano. Tinotendawo community nezvayaita kuti itipe mari. Tichifamba tichitsvaga mari kucommunity tichizotikwanisira kuti tive kuzoradzika mwana yeye patiri ipapa. Saka ndinotenda kucommunity
zvavari mwana wako zvaawikwa zvinezvi ndosvipi zvaungade kutaura muri ezimbabwe kana kutenda community.
Ndinotenda community nekubatirana neni kwavaita nekuchengetedzwa kwade ndokuche zvimwe zvinhu zvakauruma asi mari vatendera kuti mwana wangu aradzikwe murugare ndokutenda ruchinji rwezimbabwe nemabatiro makaita nei.
Mari yasara ishoma because pane zvazoitika nenyaya yeguva because vanga vatoramba kuti mwana aite sei aviko zvokuburitsa mari kuti tiite sei tifasite kuti mwana aviko. Saka mari yasara ishoma itokwani kana tiite pasi chikafu atorina nezuro mari ndarari mwana atori nenzara ari kusarunga tomuzirawo mari yesapi ivi masikati.
This is community iri kuadiresa. Saka panyaya iri kudiwa ndeyekuti musikana uyu munhu ari kuda rubatsiro. Saka ndaingokumbirawo pane vanokwanisa kuti vabatsirisewo. Ndofunga muri kuona kuti community vari kuita meeting yavo mubatsirisa mwana awiko but at the same time musikana uyu munhu anofanira kuenda kumusha. Saka ndaikokumbira rubatsiro kuti vanokwanisa kuramba vachingobatsira kuti tingoona kuti tingaite sei. Thank you so much team. Basa rabatwa mwana aradzikwa. Thank you so much every Zimbabwean akabatsirisa paprogramu iyi. Thank you so much. Ndofunga maona mwana awikwa. Thank you so much chibaba chibaba life and direct. Tendo.
Tiri kuti pasine wawa.